Magwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare magwanani anhasi uri musi wechipiri 2 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234. Hurumende inokurudzirwa kuti itsvagewo mushonga wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19. Veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe 17 nezuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu 160 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi manomwe 470. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 33,548. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu 26,583. Zvichakadaro apo nhomba inosvika miriyoni imwe chete yeCOVID-19 yakasvika muSouth Africa nezuro. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vashandi mubazi rezveutano munyika vanokurudzirawo kuti hurumende yeZimbabwe itsvagewo nzira dzekuti nyika iwanewo nhomba iyi kuti vashandi vemunyika vabayiwe kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vadongo.
Handina tsoziva kuti ichokwadi here kana kuti hachisi, asi ndo zvatiri kunzwawo kuti Minister of Health vari kushanda vachiedza kutarisa safety yemavaccines nemamwe malogistics so that vanokwanisa kutanga kureceive madeliveries emavaccines.
Sevashandi vemuzvipatara muri kuzvitambira sei?
Chishuviro chedu, chishuviro chema health workers, chishuviro chemunhu wese, tinoda kutarisira kuti sezvo zvinhu zviri kuitwawo nedzimwe nyika, tikwanisewo kunga tichiona vaccine, tichikwanisawo kuzokwanisa kufaita zvakanaka chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakamirira kuuya kwenhomba iyi. Muzvipatara umo mune zvikwanisiro here zvekushandisa kana kuti aya maPPEs?
Nyaya yekuti maPPEs kana kuti zvinhu zvekushandisa paCOVID zvakutanga kuuya munyika kutozvinzwa ikoko, asati ane masainzi mumahospitals hatisi kuzviona. Kana taakuzviona tichanga tichizvitaura. Izvo zvatingatauri zvinhu zvatisiri kuona. Takamirira nemaziso matsvuku sevashandi vehurumende yezveutano kuti hurumende iite nokukasika kuunza zvinhu zvekushandisa kunyanya ma PPEs kutidzirira ma health workers edu nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvinodiwa sezvo tichiona kuti denda iri ratekeshera nyika yose zvipatara zvose kunyange zviri kuma reserve kuma rural areas edu kwakutowanikwa ma patients vari kuadmitwa pama hospitals vari kunida oxygen vari kunida isolation vari kunida zvinhu zvakawanda zvinodiwa zvecovid.
Zvakakosha sei kuti vaone zvikwanisiro izvi?
Kuuya kwezvinhu izvi kungabetsera kana kungakasika kuitira kuti zvikwanise kudistributwa kuma provinces nokuma district kwese kwese kwetingava tinako nokuti kwese kwese kwakuwanikwa denda recovid 19. Saka ndo zvinhu zvatiri kutarisira kuti hurumende iite.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa kuti vanhu vese vezera vari muSouth Africa vachakwanisa kubaiwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere cheCovid-19. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vazweli mukize vakange vambozivisa kuti South Africa ichangobaya mushonga uyu pazvizvarwa zveSouth Africa chete. Mushure mukushura zvikuru, mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vanhu vakuru vose vari munyika iyi vachabaiwa mushonga uyu zvisinei kuti zvizvarwa zvenyika ipi. Sangano reHuman Rights Watch iro rakashoravo zvikuru hurumende yeSouth Africa rinoti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhe Wamavhinga vanoti sangano ravo richange rakatarisisa kuona kuti South Africa inoita zvayavimbisa kuita.
Mukuru wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazotaura ivo kuti munhu wese ari muSouth Africa, munhu mukuru abva zera, achapuwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19, zvichisiyana nezvainge zvataurwa ne Gurukota ravo rezveutano vamukize. Mushure mekunge vanhu vakawanda nemasangano akasiyana siyana kusanganisira redu ashora pachena kuti yanga isiri pfungwa yakanaka kuti zvinonzi zvizvarwa zveSouth Africa chete ndo zvingawane nhomba inodzivirira COVID-19. Tinozvitenda mashoko avaRamaphosa kuti munhu wese anofanira kuti awane nhomba iyi.
Mune chivimbo here chokuti South Africa ichaita zvairi kutaura izvi?
Chasara chinofanira kuteverwa ndechekuti pawane vanhu vanenge vachicherechedza kuti zviri kuitwa here, nekuti South Africa ine kazhinji hunhu hwekuda kuita rusarura ganda rusarura ichisiya vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika vari mukati meSouth Africa. Saka tichada kuti tirambe tichiongorora tichitarisisa kuona kuti zvavimbiswa zvakavimbiswa navaRamaphosa zvichaitwa here kana kuti kwete.
Kana Human Rights Watch ikawana kuti South Africa haisi kuita zvayataura izvi, munoita sei nazvo?
Kana zvichinge zvisina kuitwa, vanhu vachinge vaona kuti aiwa havasi kupuwa nhomba kune rusarura ganda, totaura zvenizviri pamusoro kuti munhu wese awaniswe mukana, nekuti denda recovid-19 harisarudze, haritarise kuti une chitupa chakadii, idenda rinongobata munhu wese zvake. Nekudaro tinogamuchira mashoko ekuti nhomba iyi ichapiwa kumunhu wese ari muSouth Africa, munhu akafanira anenge abva zera.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhe Wamavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Rinoona nezvamamiriro ekunze Met Department rinoti veruzhinji vanofanira kugara vakangwarira sezvo mvura zhinji iri kutarisirwa kunaya mwedzi uno wakukadzi. mutauriri wemeti department wa teachers nyemba vanoti vari kuyambira veruzhinji kuti vasaidza kuyambuka nzizi dzakazara vachiti vari munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzagara dzine dambudziko remafashanu vagare vakangwarira Vazinyemba vanoti kubva nhasi matunhu anosanganisira Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South ari kutarisirwa kuwana mvura yakawanda ichange ichinaya. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Vazinyemba.
Denga niya yakuna yakuru kuita mpura zakanaka asiri kureyo hii kuhunza matambuziko kilombo ziyo chesitefe ya matambuziko kuchi chukona vanu mbali kukurwa nemzizi wa shida kuhu ya mkanzi zizo zizi nange zaka zara zizo zino za mungla kukulitra vanu kuchivetwe walirai matambuziko wa mnuku na kusangana nao wakadai kure rino usalisi kutara kwanda ita mpura ya naya cha isu chukuta isu za shakari hiyo mazwano mpura isha kishi naya ziku kurusa saka izo zvose nange zvachiendera nekuti nzizi dzinenge dzichizozara mafashama vachizova ndiwo yanga inonge ichingova nyaya kunyika yakafararira
tichitarisa uye zvino ndeyapi matunhu amungati angadai achine njodzi yemvura inenge ichitariswa kunaya yakawanda
anenge achifane matunhu tirikuona kuti mvura iyi iri kunaya nzvimbo dzakawandisa kuburikidza nyika yese saka kuti ndite matunhu aya ndo achange ane mvura yakawandisa ndingade ndingatikanganise ipapo asi chandinoda kutaura ndiche kuti mvura iyi ichawanika munzvimbo dzakati wandei saka veduwe veruzhinji tinokukurudzirai kuti munge muchiteerera idzo nhaurwa dzatinenge ichiita isusu vebazi remamiriro ekunze zvakare nokunge muchichekeredzisawo kuti mukufamba menyumo kwakamira sei musadarike kana kuti musayambuke nzizi dzine mvura yakawandisa ava vashari vedzimotikari tinozoitika ndiche kuti mukudaudzanyika tikukurosa mvura mariva dzanenge ari fladidai munhu unonge uchizvinyepa uchiti ndiri mumotikari saka ndiri sefu chingati kukurudzira kuti mvura yakafana neyatingati 30 centimeters iri depth yemvura inokwanisa kukukura motikari hombe iyoyo saka veduwe warirai mvura iriko mvura iri kunaya nzvimbo dzakanyanyisa ende zvichitarisa zvakare pamiriro ekunze mangwana kana kusukira mangwana tiri kuona kuti mvura ichange yakawanda kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nematabeleland North South nemasvingo ikoko saka ngwarirai veduwe murege kukurosa nzizi dzakazara
injodzi ipi iri kunyanyowandirawo vanhu
kuitika kana unongo chizongoverenga mumapepa akawanda wanda kuti yedu kuwazwa kuti munhu ata vanhu avakukurwa nemvura vanhu vaita marundi pachirongo vachida kuyambuka nzizi saka ndiwo matambudziko ari kuwanika yakachinjika zhinji pamusoro pazvo pane matambudziko ekuti kurohwa nemheni matambudziko ekuti dzimwe nenguva mvura iyoyi inogona kuuya ine mhepo yakawanda kana kuti mhepo yakasimba izvozvo zvinogona kutora marata edzimba zvichiwedzera kuta matambudziko ari kuwanikwa mune ruzhinji kunyanyanyanya nemawandiro emvura yaya so ndozvimwe zvinhu zvikuwanika izvozvo kuburikidza nzizi dzinenge dzakafashira kana kuti madhamu atakungonzwa kunzi pane madhamu azara mamwe aakunzi aaputsika ruzhowa kana achivoedza kushandisa zizwi iroro izvozvo ndozvinenge zvikuwanika panyanya pemwaka uno wekunaya kwemvura yakawanda kudai
avo vange vari mutauriri wemeteorological services department of zimbabwe vateach Zinyemba vari paRunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti mangwanani anhasi richaendesa gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvavashandi vaPaul Mavhima. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti hurumende yakavimbisa kuti ichabuda negwara richatevedzwa rekugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi musi wa31 ndira 2021 usati wapfuura vachiti hapana chakati chaitwa uye hurumende yakangonyarara. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kuna vaMavhima yange isa yapindurwa.
Minister wePublic Service Commission vaPaul Mavhima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivil servants dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo ya teacher iri minimum USD 520. Takataka dzi roadmap ichange yabuda musi wa 31 January 2021, nasi kwava musi wa 2 February asi hatisati tawana roadmap iyi. Isu hatina kukumbira roadmap kubva kuhurumende, tikakumbira mari kuti mari yedu yatanga tabirwa idzorerwe. Saka hurumende yaane chikwereti chedu chezvinhu zviviri, apology yekutinyebera kuti ichagadzira roadmap kusvika musi wa 31 January. Chechipiri, mari yedu yatanga tagara takabirwa yatiri kuti ngaidzorwe izvezvi kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, tikwanise kurarama upenyu huri decent sevanhu vari kushandira nyika yavo.
Makambo svitsavo here shoko kuna vamavhima pamusoro penyaya iyi uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuhofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo, tichivarangaridza maobligations avo atinoti zvatinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichishandira hurumende. Tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti, asi isu hatiwanzo, hatizonete kuramba tichivarangaridza.
Munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini?
Kunyora kukaramba kutiramba kushanda tine nzira dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakasunga gane muromo wavo kuti vachazenge vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January.
Sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakadadza kunyora bvunzo, chii chakaitika vamasarauri?
Vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzanovhemba 2020. Tichitarisa kuBulawayo province, vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora pavana vanga varegistered vari almost 14,000. Izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora. Ndo zvimwe izvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa nhamba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo. Zvazvinoreva ndezvekuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira, yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva yedambudziko reCOVID-19.
Sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hazvizofamba zvakanaka?
Isu samaugamendi rwatichazvinyira kuZimbabwe takagara tichazivisa hurumende kuti imire matirakanana ekunyoresa vazamanishon panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro, dzimusiki yanga isina gadziriro, vabereki vanga vasina kugadzirira, zvikoro zvanga zvisiri sefi. Izvo zvakazoita kuti hurumende yakarooma musoro ikaenderera mberi ikaita chindini ndini ikanyoresa mazamanishon aya, zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe. Tikutarisa chero zvikoro zvikavhurwa, vamwe vana havachakwanisi kudzoka kuzvikoro nenyaya yefinancial crisis yaveko yakonzerwa COVID-19, nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatoo nezvimwe zvavanga vakuita zvisiri kudzidza, zvakasanganisira kuroorwa nekuenderera madrugs nekuita child labor, zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kuzowana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaOrbit Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mwedzi wakukadzi gore rega rega, America inopemberera vanhu vatema veAmerica vakaita zvinhu zvikuru uye vakabudirira mune zvavaiita muupenyu hwavo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Black History Month 2021 yavafadza nekuti mwedzi uyu watanga panguva iyo amai vechitema vekudunhu reGeorgia Stacey Abrams vadomwa kuti vave umwe weavo vanogona kupiwa ruremekedzo nemubayiro weNobel Peace Prize, zvichitevera basa ravakaita rekudzidzisa nekukurudzira vatema pamusoro pekuvhota. Basa raamai Abrams rakabatsira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave munhu webato reDemocratic Party akakunda muGeorgia musarudzo yemutungamiri wenyika kubva mugore ra1992. Basa rakaitwa naamai Abrams rakakonzerawo kuti bato ravo reDemocratic Party rikunde musarudzo dzeSenate muGeorgia.
Ndiyo imwe yatingatisi recognition kana kuonekwa kuita mabasa vatema, nokuti kutongonzi wanominatwa paNobel Peace Prize unenge mabasa ako anenge avonekwa pasi rose. Munhu wakakwanisa ku rekruta vanhu kuti varegiste kuvhota maAmerica vagovhota vatema navarungu pasina yoyoyo kana kuti mademonstration kana chii zvinoreva kuti munhu unenge achida kuti marudzi ese vave norwadzano kuitira kuti nyika ikwanise kubudira vashandire pamwe asi kwete nenzira dzezvikoroni aiwa nenzira dzokuvhota kana paina maelection kuti munhu wese ungava munhu womuamerica kana wokuzimbabwe kana nyika ipi zvayo inoitwa maelection akange atora mweya kana mabasa amaistacy abrahams kudzidzisa vanhu nokukurudzira vanhu nyaya dzokuvhota idzi nokukurudzira ori pakuvhota zvinoita kuti pasi rose kana kuti nyika inatsokubudirira vanhu vava kushandira pamwe chete saka mucherechedzo mukuru zvikuru wokuti amaistacy abrahams vokugeorgia kukuatlanta uko vavanzivo vaenda mumakwiko wokuti vapuhwe mubayiro wenobel peace prize unova mubayiro mukuru zvikuru pasi rino usati wambonyanya kupiwa munhu wechitema kunyanya munhu wechikadzi achiri mudiki zvaakaita izvozvese ndo zvimwe zviratidzo zvokuti vanhu vatema tinokwanisa kuita zvinhu zvinogona kuchinja pasi rino rose
muchidimbu profesa tokuona kwenyu shungu dzokuita basa ravari kuita iri vakadzowana kupi amai abrahams
vakadziwana vaona kuti vanhu vechitema ruzhinji rwacho vanozvitarisira pasi kunyanya kana taakuenda kuvhota muno muamerica tinoona kuti vanhu vechitema vazhinji havadi kuvhota vachingoti izvo ndezvavo nyange zvikavhotewa zvakati vasingazivi kuti kuvhota kune simba pasi rinei kuvhota unenge uchivhotera zvakawanda zvimwe zvinhu zvinozokubata iwo pachako saka ndo zvakavapa shungu kuti aiwa regai ndidzidzise vanhu vangu kunyanya vechitema navamwe vemamwe marudzi vasingahwisisi simba rokuvhota kuvhota uku hakuna kuuya mahara kwakatofira vanhu vachirwira kodzero yokuvhota zvokuti munhu wochero munhu uri pasi rino ukapiwa mukana wokuvhota unofanira kuvhota asi kuti voruzhinji vanga vasingazvihwisisi izvozvo muno muamerica kana pasi rose voruzhinji havahwisisi kuti kuvhota kwatonzindai munovhota hakuna kungouya nyore kunyanya kuvanhu vatema mungava muno muamerica kana kuzimbabwe zvekare vanhu havana kungokaruka vachinzi vhota vava vasingavhoti nechikare vatema muno vakadzi muno saka kana wapuwa kodzero iyoyo yokuvhota ishandise ndo zvakavapa shungu izvozvo kuti vanhu vazhinji havasi kutomboziva kuti kuvhota kunogona kuchinja upenyu kuvhota kunogona kuchinja zvekare nyika yose iri ichishandira pamwe chete
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vachinyora patwitter pavo Zimbabwe Republic Police inoti madzimai matatu anoti Muzvare Joana Mamombe Netai Marua naSisida Chimbiri vakasungirwa kuratidzira panze pehofisi yemapurisa uye vange vachishandisa motikari isina manumber plates mapurisa anoti vatatu ava vaishandisa mashoko anonyadzisira vachituka mapurisa asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakanyorawo patwitter paro kuti mushure mokusunungura Netsai Marova mapurisa akapomera Joana Mamombe naSisida Chimbiri mhosva yokutadzisa mapurisa mukuita basa ravo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makira sei pastudio 7 zvinhu zvinosvodesa zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinosvoresa kungoti the problem is that vatine utungamiri unongozvifunga ivo but nyaya yatinotaura panapa ndeyekuti timbofunga kuti vanhu vakagwira nyika nomhanya kunokwira makomo vachinayiwa nemvura only to turn the country kuti ive looting ground yekuti inobiwa maresources vanhu vachitadza kudzivero panyika yavo iko zvino vanoti kana vakagwara vanospenda a lot of money vachinorapibwa kunze kwenyika vachitadza kugadzira mahospitals avo chaivo chaivo hakuna hurombe hunopfuura hunoitiwa neleadership yemuzimbabwe kuti mnotadza kuti kuti panyika yenyu muchipa mhosva vananhu kune vanhu izvi hazvina hazvipopi chimiro kunyika yedu zvachose nyika yedu icharamba ichingori kumasure nekumasure nekumasure nekuda kwevanhu vane hombimbindoka vanhu vanozviti ndivo vene vezvivo asi vasina chinhu chavanonyatsogona chavanokwanisa kutendeka vamwe vavo vanotori zvirema vakaita zvirema vachigwira nyika iyoyi asi today zvirema zvo hazvisi vanokwanisa kuchengeta because vamunangagwamisa daro
mangadiko vasvamarari vose vestudio 7 zita ndinonzi maivhiki ini ndatambura nekushushikana nenhava dziri kuitika mukati menyika yezimbabwe ndiri pano pasouth africa pane mupopo apa tinokumbira kumundibvunzirewo kuna munangagwa kuti zvinosungirwa munhu here kuti munhu ataura kuti ivo vafa zvinoshamisira here vachireka vaniki mangwana avo vari kutaura mashoko asingaite kupomedzera mhosva kumadhokotera anotozvipira upenyu hwavo kuti abatsire vanhu asi vamwe vanhu vari kusungirwa kuti vataurirei kuti ivo vafa zvine basa here izvozvo zvingasungirwa munhu mutibvunzirewo kuti asi mutemo wacho uri mukati menyika yezimbabwe unongoshandira vanhu vemdc nevamwe vanhuwo vasina mapato asi vezanupf vachingoita madiro mukati menyika mundibvunzirewo izvozvo kana mutemo uchishandira vanhu vose vane kumangwana ngavavharirwe vakozoita stori vatongwa nemhosva ndo zvatoda kunzwa tatenda ndatenda zvangu
mamuka sei muri muzimbabwe vana mukoma jonga kandimire ini ndinoitwa comrade johni ndiri pasouth africa ndoda kutsigiro panhau yavamangwana yavakadai sokunotaura izvi inhau yekuti dei vanhu taisa musori pamwe chete kuti dei vamangwana vavharirwawo fanike zvekuitwa pana skala because hakuna anonziye ari pamusoro pemutemo ende mutemo haufanira kutonga wakarerekera divi mutemo unofanira kutonga justice muzimbabwe zvekuti tiri muzimbabwe tese takafanana hakuna anonzi uyu anofanira kutongwa zviri pasi uyu anotongwa zviri pamusoro saka dai vamangwana vavharirwawo fanike zvakaitwa vana skala zvinhu zvinoshungurudza kuti vanenge vachibudisa mashoko chaiwo chaiwo vanenge vachivharirwa asi vanenge vachiita hori vachitaura mashoko akaipa vanenge vari free vachifamba panze izvozvozvo hazvina kunaka ndo mashoko andinga ndingataurewo zvatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19 munyika muri ezimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
wega unoaziya masystem yacho
mumvura mese kamboka nubwa kuna chonga imoyo sezo mbwe ya diapera tumbo tarifa tange ziri muna uza nasi vanu wafane chumwele che COVID-19 muzimbabwe vane churi chumwe chete chine maza na mavili ane maguima tatune vana 1234 urumende ino kurudziwa kuti itwake wa mushonga we nomba kana kuti vaccine ya COVID-19 Veru zinji vano yambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.